ichokwadi mukomajonga ndenzeso Zimbabwe yakanga ine my elections muswa 1 musino wamse Friday avaitsvaga utungamiriri unenge uchitungamirira vadzidzi kugadzirisa matambudziko api neapi zvavo angasanganisa nevadzidzi so takaita election redu muswa 1 ende vadzidzi vakataura zviri pachena vadzidzi vakataura pachena kuti utungamiriri waunoda ngaunge huripo asi uchitungamirirwa nemunhu anonzi Alan Chikoya anoari kutaura unoda.
Saka sarudzo idzi dzakangomirira vana vepauniversity of Zimbabwe here kana kuti vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvese zvemunyika?
Sarudzo idzi ndedze Students Representative Council dzakamirira vadzidzi vepauniversity of Zimbabwe. As you know, kuti pane matambudziko akawanda anosangana nevadzidzi. Pano maproblems ekuti administration haizive kuti mwana ari kufaculty of agriculture, mwana ari kufaculty of commerce, mwana ari kufaculty of law ari kusangana nematambudziko api. Kana vasina vanovamirira vavanokwanisa kuenda pachena, vachinonoudza kuti tasanganawo nedambudziko rakadai, tiri kukumbira kuti rigadzirwe mushure mekunga paine matambudziko akawandisa pachikoro cheuniversity of Zimbabwe. Yekutanga inova iri kuaffecta almost each and every student, not only pauniversity of Zimbabwe, kuzvikoro zvese inova iri nhau yemafizi. As you know, vabereki vedu vari macivil servants vautambira mari atgs, but mari yavari kutambira haisi kukwana kuti vanonobhadharira vana kuchikoro, haisi kukwana kuti vanonobhadharira mari yekuti vana vane pekugara vari kuchikoro, haisi kukwana zvakare kuti vana vawane zvishandisiro zvavanokuwanisa kuda vachinge vazoenda kuchikoro. Ndo rimwe rematambudziko akanyanya kutopa pauniversity of Zimbabwe takaendera kuelection and akaita kuti ndizosimuke semutungamiriri akasarudzwa nevadzidzi.
Tichitarisa iwo musangano iwoyo kana kuti sarudzo yakaitwa, tinonzwa kuti yakave nekugunun'una kubvawo kune vamwe vaikwikwidza nevamwe vakapinda musarudzo, zvakaita kuti pazotodaidzwa mapurisa. Zvii zvakatora nzvimbo?
Waziva kuti tichada kuita ma-thank you rally, vakazodeploya police ikatirwa our members were beaten. Zvekunzi hanzi yetisisi hakuna musanyeberwe, ZANU-PF haimbodaidzi polisi yekuti irowe vanhu vayo. Inotodaidza polisi yekuti irowe vanhu vari kutaura negenuine cause, vari kutaura negenuine word kuti matambudziko aripo at that particular place agadziriswe.
Kovewo imwe nyaya mukoma Allen, hanzi vezvematongerwo enyika vakapindira zvakanyanya musarudzo dzenyu idzodzi, munoti?
Ichokwadi, ZANU-PF yakapindira musarudzo, vakafanda, vakaita zvese, vakaisa matishets, vakaisa machikenini, but mastudents haana kupusa, vana havana kupusa. Vanhu vanoziva zvavanoda, vana vanoziva utungamiriro hwavanoda. Vana vari kuyunivhesiti vakangwara zvekuti havatengwe nechikenini, vana vari kuyunivhesiti vakangwara zvekuti havatengwe netishets. This time around mastudents akataura zviri pachena, vanoziva utungamiriro hwavanoda, vakaisa utungamiriro hwavanoda. Influence from political parties takagara tairamba, but vakaramba vachiisa, mastudents akadecida and leadership yakadecidwa nemastudents ndo yapo pauniversity of Zimbabwe.
Imi munonzi maa muchitsigirwa nebato reCitizens Coalition for Change, asi muri kupomera mhosva ZANU-PF, munojekesa sei ipapo?
Ndo zvavanoita, munoziva dambudziko rinouya kana mwana wepanext door akaenda kunochachura gapu repa next door zvakare, akatsva maoko ari achiisa maoko mugapu, vanenge vakuti tazokwazirwa mwana tikazodi. Sapoti from political parties yakauya ikaenda kuZANU-PF. Wese matongerwo enyika ekuti Triple C havana chavakaita in terms of that election. You never saw anyone from Triple C talking about our election, but ZANU-PF yanga iri pamberi ichinyora mafake articles ekudisenza myself and Zinas from Triple C as if tagara titombori zvedu ene apainde zve Triple C artists, but we have a right and the freedom of association to support as atoda, but kana makuzonyora zvinhu muchinyepera vanhu number 1 it becomes a crisis.
Ndechipi chikuru chamungati muchatanga kurwisana nacho kana kushanda kugadzirisa matambudziko amuri kutaura?
Tine nhau yebuilding riripo pauniversity of Zimbabwe chokutanga rinonzi SU building, Students Union building. Building iroro ibuilding remastudents, but the administration now yanga yakushandisa ichitora mari dzacho. Tine vana vakawanda vasina, vamwe vari kudropa chikoro, vamwe vari kusira chochi munzira. Some of them they are defaying, havana mari yekushandisa. So it's high time yekuti titore building redu semastudent, ende tiri kutoritora zviri pachena, tiri kuritora back, torizosera maoko memastudent, so that whatever the businesses dziri kushandiswa neadministration kuita, tinowana mari so that tinokwanisa kubhadharira some of the disadvantaged students.